very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January 8th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
And I'm Plaxidus Jeremiah.
And today we are looking at the water shortages in most cities in the country and their impact on women and families.
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and the 4930 and 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
You can also find us on the internet at www.voazimbabwe, loba www.voanishona.com, lobanjalo www.voandebele.com.
Ndinogara kumabhuku, mabhuku ine mawazi, but ndikuwadi 19. Ndakatakudzira kuona kuiwana musi wa 2, December, ndakatakudzira kuona mvura. Asi papo zvakatotishandisa tichiwana mvura iyoyo, tane makore akawandisa tichina mvura. It's about 9 years, it's not an ambulance. If you do, somebody might put up with and it's put up with it, but then it's done well in both. And never made a joke. No, you have to put up with the capital, but you have to put out to the Napoleon, Milan, never made it stop from Gudanabo, never an atmosphere of Gura. Then I did say gum, and yes, Rana, then you have to have a little bit of a wand. There are never Nana Baba, and he has to see. But you know, Zomuga Kuma 3, Kadakuma 2, Gekuma Kuzuaku Yeza. You can have Garagana with 6 hours, 8 hours, such a one number. Kami Kera Kurekoko.
The water situation in Bulawayo is as desperate as has been even 100 years ago when the then government decided that there should be a Matabele and Zambezi water project for this city. We still don't have it more than 100 years later. That means that the situation has worsened, especially for women who now have to supplement for the lack that may be. Of course, we may say the situation currently is better than it was maybe a year or two ago when we had water cuts 4 times a week or so because our dams were running very low. The rains have been helpful. The rains in the past few weeks have given us hope and a sense of courage. But we are still very much unhappy with the quality of the water, with the threats of the prepaid meters. This means that for women, it's a threat that they'll still have to be going to boreholes to be fetching water from unsafe water points because they are the ones that stay at home. They are the ones that whose reproductive chores have to ensure that they supplement with clean water where city council is failing or where there is not enough water and maybe Zima cannot provide the bulk water that a city needs, as in the case of Bulawayo. So the situation for women is very saddening and threatening. Njengamakhulu eminyaka esayidlulayo uhulumende waleso sikhathi esathi yena iBulawayo kumele ithole iMathebele leNzambezi Water Project. Kusanjalo lakhathesi ngoba amadamu kawakangezelelwa. Ngakho-ke amanzi sisawadinga ngoba abantu lokhu besiba baningi kodwa amadamu amanzi malutshwane. Ngingatsho nje ukuthi khona khathesi sokungcono ukwedlula iminyaka emibili edluleyo lapho ukhansela kade evala khona amanzi ngoba amanzi besemalutshwane emadamu. Kodwa umumo lokho umubi ngoba amanzi ethu lokho engahlamzekanga lokho sitshelwa njalo ukuthi khona sizavalelwa amanzi nxa singabhadalanga njalo lokuthi khona kuzabiswa lokho okuthiwa ngama prepaid water meters kumuntu ongumama lokho kuyamzimela ngoba nguye umuntu okhangela umuzi nguye ogcina abagulayo nguye okhala abantwana abasanda ukuzalwa nguye njalo umele abone imuli yakhe igezi lihlamlukile kuphekiwe ngalawo manzi nxa engekho nguye okumele ahambe esiboraneni labantwana abangamankazana abayibo abakhangela umuzi bamake sure ukuthi amanzi akhona endlini ngakho-ke nxa uhulumende lo council bengenelisi ukuthi khona amanzi afinyelele emizini yabantu kumbe bekwenza kube nzima kumbe kubadurele ukuthi amanzi afike emizini yabo kutho ukuthi umuntu ongumama ngiyozadubeka kakhulu.
That there, PJ, were the views of some of our listeners who are just expressing what they're seeing in areas where they are from. As you know, today we are actually focusing at water challenges affecting most cities in Harare. In some areas, like Mavuku, like our listener there was saying, and Tafara, they have gone without water for a long period of time with just sporadic water here and there. And some of them now, as our listeners were saying, are now resorting to actually fetching water from boreholes and wells, a situation in the past we never used to see in the urban areas.
The Harare City Council is saying we'll cut off water from Friday until Sunday, this coming Friday, which is tomorrow, from tomorrow up to Sunday, and is advising its residents to store water ahead of the impending shutoff. So the Harare City Council Director of Health, Dr. Prosper Chonzi, actually told Studio 7 that although the cut off may inconvenience residents, it is really necessary.
And the Harare City Council, PJ, actually received US $144 million from the Chinese government to rehabilitate Morton Jeffrey Waterworks and will start work tomorrow. But this will leave a lot of households in Harare dry for 3 days.
Mm-hmm. And some women rights activists are actually saying the water challenges facing most cities in Zimbabwe are mostly felt by women because we are the ones who does the household chores and everything. We also have to ensure that the household continues to run and families continue to be fed.
And Dr. Chonzi of the Harare City Council urged the residents to store water ahead of the cutoff because, as I spoke to him earlier on, he said the cutoff will happen a little bit later on Friday. And he gives us tips or gives the residents tips on what to do so that they have enough water to use domestic use.
The Harare City is shutting down water for 3 days so that it can install new water pumps at Morton Jeffrey. This is important because it will bring permanency in the solution of water problems in the city of Harare. We hope that if new water meters are installed, we will get more water being pumped to the residents and therefore we'll have less and less of water problems that we are experiencing now. But because there will be 3 days of no municipal water, we urge the residents to, at least for now, they can collect because the water is being pumped, so they can collect water, put in some containers. But as they put water into containers, they must firstly make sure that the containers are suitable for containing and storing water. They should make sure they are properly cleaned. Better still, they should buy new containers from the shops that are coming straight from the manufacturer. It is not very advisable to use containers that would in storing other things such as fuel or chemicals, agrochemicals, or those would not then guarantee the safety of the water as we consume it. And secondly, the water must still be boiled, like I've always said. It is important to boil water before any domestic because we don't know how much bacteria will be in the water. We also don't know how much of the heavy metals and chemicals within the water. So it is important for people to boil the water before use. Thirdly, it is also advisable to use aqua tablets if or any other water treatment chemical before consuming the water, especially if it has been stored for a long period. And these containers must be those containers with either a very small nozzle or if they are buckets, they have to be tightly closed, otherwise infections and infestations can occur. So it is a very trying time for people, but it is necessary. And it is also important for people to take precautions before they use water that they would have stored for many days.
Kuvara kwemvura kubva mangwana kwemazuva matata kuri kuitwa pakuda kwekuti kuri kugadziriswa kunobva mvura kumotoni jafra kuri kuiswa mamita manyowana anozoita kuti mvura inge yakawanda ichisvika kuvanhu. Saka kuvhara kwacho kunofanira kuti kuitwe. Asi mvura painenge yavharwa tiri kukurudzira vanhu kuti iye nhasi nemangwana makuseni vange vachichengetedza mvura. Vanogona kuchera vochengetedza mvura. Asi chatinovayambira ndiye kuti mavanochengetera mvura imomo munofanira kunge makachena. Dai zvaibvira vanhu vaikwanisa kutotenga migoro kana makondena kubva kumasitoro kwaanogadzirwa. Kwete kutora anga achimboshandiswa kuchengeta fertilizer kana mimwe mishonga kana petrol kana diesel nekuti hamuzokwanisa kuageza zvakanaka kubhurira utachiwana. Kana tichinge taita migoro yakachena iyo yekuisa mvura ngativei zvakare tinofashairisa mvura iyoyo kuti vatiuraya utachiwana kana uchinge wanga uri mumvura imomo. Mvura yatinoshandisa kubva mumapombe edu emukanzuru kana kubva patinenge tazwana mumabhohoro kana mumatsime mvura yese inofanira kufashairiswa yozoiswa mumigoro iyo. Uyezve migoro iyo inofanira kugara yakavharwa. Inokwanisa kunge ine panobuda nemvura pari padiki diki. Kana ichinge isingakwanisike ngainge ichivharwa mvura migoro iyoyo kuitira kuti pasazowana utachiwana hunopinda mvura iyoyo kana ichinge yaakushandiswa. Kana pachinge pasina kuti mafashairisa mvura ngapashandiswe atinoti maaqua tablets kana mapiritsi anochenesa mvura achiuraya utachiwana. Mapiritsi aya anowanikwa kumakliniki, anowanikwa kumafamasi. Kana mchinge maenda makliniki mukanzuru anenge achipuwa mahara kuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedza mvura. Kune dzimwe nzvimbo kunenge kune mabhoho atinawo akarasingwa nekanzuru nevatinoshanda navo mapartners edu vanana NSF anachi Red Cross. Kune mabhoho arimo mumatownship edu. Iwaya mabhoho anofanira kunge achishanda. Sondiresera pera tanga achidedza kuti kwane anga akafa kune anoda kugadziridzwa agadziridzwe kuti vati panguva iyoyi iyo mabhoho anenge achishanda kuti vanhu vawane mvura.
Lo ube umqondisi obona ngohlangothi lwezimpilakahle kukhansili yedolobho leHarare. Lapho ke ube sinika amacebo ukuthi kungenziwani izakhamizi zamalokitshi wonke aweHarare bazavalelwa amanzi kusukisela kusasa ngolwesihlanu azayivulwa engxenye ngesonto kumbe ngengumvulo asikwazi. Kodwa ke lapho ubexwayisa ke izakhamizi ukuthi zenzeni ukuthi zilungiselele ukuvalwa kwamanzi lokhu okuzaba khona okwensuku ezintathu. Namhlanje uhlelo lwethu asiyihluzeni bomama, siyalamukela uhlelo lwethu. Bomama bonke eZimbabwe lasemazweni lalabo abasemazweni lalabo abasemhlabeni jikelele. Sikuhlelo lwethu asiyihluzeni bomama. Lapha ke namhlanje sihluza ngodaba lodubo lwamanzi. Udubo lwamanzi lwaluvame eminyakeni edlule mavelazi lwaluvame kobulawayo. Kodwa ke khathesi solusabalele solufike emadolobheni wonke laseHarare. Kobulawayo lokhe lukhona lapha lalaphaya kuze kube ngcono ngalezi nsuku. Siyasihleke nje sithi sokuze kube ngcono kobulawayo udubo lwamanzi. Kodwa ke namhlanje kuhlelo lwethu sikhangela ukuthi luphatha njani abesifazana. Abesifazana yibo abaphethe imizi, yibo ababona ukuthi amanzi akhiwe yini, awukuphekisa, okugeza konke labantwana.
Aiwa iroida mapj, nasi muchirongwa chedu chengatikurukurei madzimai tiri kutarisa dambudziko remvura rakatarisana nemaguta akawanda munyika. Asi tiri kunyanyotarisana nedambudziko remvura remuHarare umo makatarisirwa imo mangwana kuti pachavharwa mvura kwemazuva matatu. Tiri kutarisa kuti kuvharwa kwemvura uku kunokanganisa sei mabasa anenge achiitwa nemudzimai, uyezve mudzimai angaite sei kuti awanike iye ane mvura yekuzoshandisa ninge pakavharwa mvura apa. Saka taita rombo rakanaka PJ, tina mukoma Moses inogona kutaura na
oi silabo esilabo ungakhuluma ungaqhubekela pambili silo honorable Jesse Majome olilunga lidalela eParliamente emela iHarare West. Sizoba njalo lo lesiphathamandla se-Women Coalition of Zimbabwe emathebeleland south angwazi ngenkosazana umbe ngenkosikazi Lorraine Ndlovu. Kodwa ke lina ababili sizake silimise kancane sithathe umlaleli ohle wasiqalela.
Hayi wazwa kanaka
cha. Kunjani newethu Moses?
Yebo mama.
Eh kunjani baba?
Hello.
Hello.
Sikhona mama linjani?
Hayi siyaphila. Mnyaka omutsha omuhle.
Hello.
Ngithi mina mnyaka omutsha omuhle.
Siyabona mama nawe ungene kahle eminyakeni omutsha. Ngithi ngisemakhaya ePlumtree. That's why ingani kangizwakali kahle imijweki isuke ingani yasikhathaza.
Yebo phela.
Hello.
Ye ngena kuhlelo lwethu. Mm.
So likhuluma ngani namhlanje lapha? Into bengifuna izama ukuyiunderstand ukuthi likhuluma ngani kustudio 7 namhlanje.
Namhlanje sikhuluma sikhuluma ngodubo lwamanzi ukuthi luphatha njani abesifazane omama.
Emathawuni woro lasemakha konke.
Konke nje ye udubo lwamanzi.
Hello.
Ah, PJ, I think mkomrigativa fonir.
Hello. Hello, mama.
Ye, kuluma kubega.
Napa mama, yazuki kile problem enkuluwa. Yes, kile problem enkuluwa kulu air manzi kwa napa emakaya. Ye, nami jengse plam fenda wenga se changwa. Ah, oh mama, napa ba kwanju khamba apauti. Kuma 5 kilometers to 10 kilometers ze pinga manzi. Kwa asiko azuki kati ngoba siyabhadala imali zemithelo ukuthi asithelele izimali emakhaya, sikhiphe izimali, sithelele. Kodwa akunamagovolo agejwayo. Into yenzo zeplaymath ukuze ukuthi imali lezo kanti ziya kuphi ngoba le migwaqo ifile, akulamigwaqo. Kodwa uma siphendula kwenapho ukuthi hhayi, imali ikhansili ithathe leyo mali yathelisa ipetroli. So into esifuna ukuyazi ukuthi kona ipetroli ethelwayo iyabithelwa isiwa kubani, imisebenzi yakhona iyabisiwa kubani, ngoba emakhaya kulabo bantu ukuphuma khona imali iyabe ingavuyi ithile. Iyabithelwa ukuthi iyarounda ethawuni kusiyadliwa kahle, kumbe ifanele ithele ipetroli izosebenzela abantu na?
Ye, hayi siyakuzwisisa mnewethu. Isibongo ngubani?
Ye, sibe sizwe sithole omama lapho amakhosikazi ethu agugile kathethi ngenxa yokuthwala izikonywa behamba imimango, inkomo ziyafa, amabhoholo akunamgodi. Ikikhona imigodi yakushiywa vele iyenziwe from kudala, kodwa ukuthi ivuselele vele ayivuselelwa totally. But okwedi ukuthi sifunwe ngemali izinduna amasebhuku bethu kufuneka imali ezingaka siyikhiphi from there. Athi akunanto esibhadalayo ngalokho, asikwazi ukuthi kanti kuyenzakalani, kumbe siyasetshwa ngokuyezwane. Asikuboni thina, akusebenzeli lutho.
Mhm. Umama ukhona uthethe wena?
Yes. Umama ye ukhona, ngithathile ngisakhamile ngoba ngikhuluma nje nawe ukhona edini.
Ya, ngicela ukuthi abuye ecingweni umama sikhulume laye.
Lakhaya ngijingile lapho phakisa mathiyani lapha basefonini lapha be-studio 7 bafuna ukubuza idukeli lalo ngamanzi. Hayi, ayikho bafuna ukuthi beze uhlupheli lalo ngenxa yamanzi emakhaya. Ngithi
yebo,
elinalo njengoba lihleli kwapho ukuthi amanzi uwathola kangakanani udukeli lalo konke nje. Ngikhuluma nawe bashona phefonini. Lawa bamukubuyile, ngicela ukukhulume naye mama. Nawe
unkosikazi. Unkosikazi bani lo engikhuluma laye? Hello. Ungatsho ibizo lakho unkosikazi?
PJ. I think we are out of luck. Ngoba ngona
ukanya le byahluka.
I think we're out of luck on that one.
Waza kutinta ngocingo ka. I will come back to her.
Honorable Jesse Majome, muripo here parunare.
Ongu ndiripo.
Tambokumisa hi asi tochi kukwazisa imuchirongwa makorokoto egoredzwa.
Aiwa chete.
Ehe, tatungoda kunzwawo kuti kunharaunda yenyu yeHarare West kune zviborani here zvakacherwa kana kuti vanenge vakatarisana nedambudziko remvura panguvapo ichambovharwa kwemazuva matatu munovakurudzira kuti vaite sei?
Ndinotanga ndichiti kanzuro haina kana zviborani zvayakachera kuHarare West, hakuna zvikanzuro kana zvehurumende. Zviborani zviriko kuHarare West zviborani zvakacherwa nevanhu vakazvicherera mudzimba dzavo. Nezvakaita semakereke, nekuti ndine mawadhi maviri, wadhi 16 inosanganisira Maple Rain, Vanana, Westley. Ikoko kune vashomashoma vakakwanisa kuchera zviborani, kune zvishoma. Asi wadhi 41 inosanganisira Vana Maubra, Vana Emerald Hill, tichidaro kuna Gudo, kune zviboraniwo zvevamwe vakazvicherera mudzimba dzavo, hakuna zvekanzuro. Asi sezvandataura, zviborani zvinowanikwa kazhinji, zvinoshandiswa nevazhinji ndezvemakereke, machechi akasiyana-siyana, anobetsera chaizvo. Asi uyezve pamusoro pazvo, ini samember of parliament panomirira nzvimbo iyi, ndakashandisa nekuona dambudziko irori izi remvura reMaharare ranga richinetsa chaizvo, asi ndinotofara nekuti ndirikuona kuti ratiwedzerei mutemo yangu yekutanga. Ndakaona zvakakosha kuti avo vasinawo mari dzavo dzekunge vachichera zviborani zvavo nemabhoho avo padzimba vange vachikwanisa kuti vawane zviborani munharaunda dzinosvikirwa neruzhinji. Saka ndakanga ndine chinangwa chekushandisa. Takapiwa constituency development fund kamwe chete chete mugore ra2011.
Tombokubatai muromo ipapo tichiti saka pane zviborani zvamakachera nekuti nguva ndo inenge yakuda kudyanana, vanenge vachida kuzvishandisa panguva iyo pasina mvura vanoenda kupi?
Mufunge inini ndinotora nechinyunyuto kukanzuro. Ndakatora mari ecosystem development fund ndikachera zviborani zviviri, chimwe chiri muna Sherwood, pane zviviri in muward yega yega. Muward 16 Maple Rain pane chiborani muna Sherwood Drive pakati paLatchmore naClavering. Chimwe chiri kuAshdown Park pakamagrosa ipapo zvekuta zvekugweja zviyezvi. Asi zviborani zvimwe zviviri, chimwe chiri kuMaubra Pacific Center yepaMaubra chine zitengi repamusoro chemagetsi, asi icho ndechemagetsi, nechimwe chiri kuGood Hope. Asi zviborani izvi ndakazvichera ndikapa kanzuro, ndikazvipira kukanzuro, asi kanzuro inotonetsa, inotadza kugara ichigadzira zviborani izvi. Chipo kwavari, asi kazhinji zvakafa. Ndototya kuti izvozvo so zvinenge zvakatofa. Good Hope chakapadzwa nemunhu wandaikwikwidza naye muna 2008 webato rezanupf. Akapaza tank achiti chachererwei, chiraisirwei namember of parliament hanzi weMDC. Saka pari zvinezvi mvura inobuda nekuti bhoho racho riripo nderemagetsi, asi tengi hapana. Sandokutotsvagiridza, pane tengi randakawana ndirikutema ndariwana, asi ndiri kutsvaga mari kuti ndiriturike. Asi repacific center pamaubra ndotarisira nekuti riri padhuze pahofisi yekanzuro pamwe rinoshanda. Sandiri kukurudzira kukanzuro, zvikanzuro kana mapiwa chipo nemari yehurumende kuti oi gadzirisai mabhora yanga agara achishanda nekuti anobetsera veruzhinji, zvobva zvashaya basa. Asi ndingokurudzirawo vanhu vanogara muHarare nevanogara muHarare West kuti vatoshandisa nguva ino yanhasi manherano kuti vachereredze mvura, nekuti dambudziko ratichaita muHarare West tichasangana nedambudziko rakareba, nekuti mvura yekuHarare West inosivharwa pakati pendingati muvhuro kusvika china. Panenge pasina mvura. Mvura inozovhurwa musi wechishanu kusvika musi wesvondo, asi ndiyo nguva yacho ichavharwa mvura yeHarare. Saka isusu tichatowana dambudziko rakati kurei, nekuti zvinotoreva kuti mvura inenge isipo muHarare West kwemazuva anopfuura matatu. Saka mukana dai kanzuro yatitaurira kuti ichavhara nguva yai chaizvo chaizvo, kuti tichitoita basa kutochereredza mvura, nekuti vamwe vanga vasina mvura kusvika kubva muvhuro kusvikira ndingati china. Nekukurudzira kanzuro kuti ngaimhanyemhanye igonama mapombi anovhadzuka mvura, pasina kuti mvura yakawanda chaizvo iri kuvasika.
Honorable, ndombokubatai muromo ipapo, tinenge taita muteereri wedu Amai Simba waMai Simbi. Makadii Amai Simbi? Makadii Amai Simbi? Muri kufona muri kupi?
Ndiripo Makadio, ndiri kumabhuku.
Imbotitaurewo kuti kwakamira sei kumabhuku kupanyaya yemvura.
zvakaoma inhere chaiyo hazvina kana kutombotimirira mushe kubvira mhende yezbek hapana chinombofamba zvinhu zvacho hazvina kana kurongeka
saka
ende tinotambudzika nyaya yemvura iyoiyi ndiri kutotamisika avo zvavo vari kutokomplaina kuti kwavo inotombobuda vachichereredza isi throughout the year te tichingosaga tikambura madhaka migodini.
Saka zuva renyu semudzimai mungambotinyatsotitsanangurira kuti munozvifambisa sei zuva nezuva zvamuri kuti kwamuri kumabvuku hamusati mawana mvura kwenguva yakati rebei?
Zuva nezuva inofanira kuti kazhinji nguva yako inomali kazhinji pazuva katongojaira kuti uchaipa pakutsvaga mvura nemawasheni unenge uchida kuita mawasheni mumba munongoziyawo kubvira pahembe dzevana uchada mvura yakawanda uchada kuswera uchitsvaga mvura yeufanira kuti zvimwe zvinhu ufaili chidhi zvimwe zvaunenge uchida kuita nenyaya yekungovhimana nemvura unenge uchingongungurika nebasa.
Aiwa tinotenda mai Simbi.
Saka kuzoseyanisa nguva yacho yekuti ndiite zvimwe zvinhu zvandinditita ka iri kuzoziwa nguva yangu yekuita zvimwe vana nditotsvagawo ine mari yekuti ndibhinda usee ndiite zvimwe ndiri kungori kubhoho mabhoho acho mashoma futi mamwe acho akafa mamwe akafa havauyi vachiripea pakepi zvapo yakuti rimwe divi rekuzasi sekunana tafara uko nenyitafara uko inombobuda ikoko kana zee once or twice in a week ati kuno kumusoro kwedu kwatiri hatizivi mvura izvo mucepi hapana asi vekanzuro vanoya vachitora mita reading tinotovabvunza kuti ukutora mita reading yeiko mvura yacho iripi obva wati bepa remba rinofanira kutoya rine mari nekuti tinokuchaja inosuwa paipi yedu muri kushandisa muchizodira zvenyu bhaket system yenyuyo yamune vanochera kumugodziuko muchadira muchishandisa paipi yedu suwa paipi saka tinotoya takaisa pabepa mari idzodzo rinotifana vanoya chitora mita reading apa zvinotoishamisa kuti mita reading ndeyo uripo ndi hamuna mvura makaoma.
Aiwa tinotenda
zimbabwe yacho ndiyo mararamiro acho here vaya.
Tinotenda mai Simbi mambotipa mamiriro akaita kumabvuku ikoko. Tinotenda yedu zuva ranhasi muve ne aiwa maita basi. PJ, I think we've had one of our guests on hold for a long time. Please.
Zakala ngukolisa Lorraine Dlovu. Kunjani mama?
Niyaphila ngikho.
Hayi nyaphila. Ngunkosikazi kumbe ngunkosazana Ndlovu?
Ngulorraine Ndlovu.
Nkosazana ma Ndlovu. Wena ke ma Ndlovu suke wasebenza ngiza kunika umzuzo owodwa le ngxenye engxenye okuthi uthi fahla fahla nje ngamancane ngenhlolisiso elithe layenza lina ephathelane lodubo lwamanzi kodwa ke siza kuma kancane lapho sesihlukana labalaleli bethu aberadio sesisiya ebulenjini kwi-intanethi kodwa ke ndiza kunika umzuzu owodwa nje.
Okay.
Ye
sikhazele udubo lwamanzi ngikhazela ngibona ukuthi ngiyasikhazela umthithekelo sethu sombuso kumele kube libekelo lethu singawaceli amanzi siabe ngamanzi esiwatholayo njalo ehlambulukile sisebenzisa ukuba siwasebenzise engahlambulukileyo kodwa usipho esesinalo amanzi kuthe laphuma empompini emadorobheni ngamanzi angcolileyo asikwazi esikunathayo asikwazi esikudlayo phezu kokuba lawo manzi awaphelakali ngoku.
Bambake kancane bambake kancane bamba khona lapho mbijana
to our guest PJ Honorable Jessima Jome and Ms. Lorraine Ndlovu. Would like to thank you and ask you to stay on the line as we progress to the internet where you can find us on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mplanganyahuye
and I'm Praxedis Jeremiah.
Stay tuned.